Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera nyamavhuvhu 21, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere checovid-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoti hapana chakaipa kuti mukuru wenyika asangane nemadzi asi tinofunga kuti musangano wakadai kana uchiitika unofanira kunge uine National Peace and Reconciliation Commission indikerasi varipuine kuti ndoboka rakaripabumbiro remutemo rakagadzirwa kuti tibasa rokuyanasa vanhu nekugadzisa nyaya dzakaitika kare dzekuurayiwa kwevanhu.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu otaura pamusoro pemusangano waitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemadzishe pamusoro penyaya yeguku rahundi. Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo, kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato. Chirwere checovid-19 choramba chichinetsa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nemadzisi enhasi kuitira kuti vakurukure pamwe nekubuda nezvisungo panyaya yeguku rahundi. Madzishe aya aungana pasi pesangano reNational Council of Chiefs. Nyaya hombe yataurwa nezvayo ndiye kuviga patsva vanhu vakafa munguva yeguku rahundi, uye madzishe ekumateberland anonzi apiwa mvumo yekuviga patsva vanhu vakafira mumatunhu avo. Mashoko atiri kutambira anoti nyaya yekuripa vanhu vakafa muguku rahundi haina kutaurwa nezvayo. Kunyange hazvo pabuda mashoko ekuti vamwe vanhu vanogona kubatsirwa, Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tabata mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia kuti tinzwe maonero avo.
Tinoti hapana chakaipa kuti mukuru wenyika asangane nemadzishe asi tinofunga kuti musangano wakadai kana uchiitika unofanira kunge uine National Peace and Reconciliation Commission NPRC varipuine kuti ndoboka riripabumbiro remutemo rakagadzirwa kuti tibasa rokuyanasa vanhu nekugadzisa nyaya dzakaitika kare dzekuurayiwa kwevanhu.
Tiri kunzwa kunzi izvo madzishe anenge awirirana navaMnangagwa panyaya yekuti vanhu vange vachivigwa patsva. Munotora sei danho iri?
Nyaya yakakosha kuvanhu nemafunge nekuzvarwa kwedu sevanhu vatema. Saka inyaya yakakosha nekuti vanhu vange vachirambidza kuviga vanhu kunyika dzavo kwavanogara iko kuvanhu vavo vakashaika. Takaona pakawanda paibiwa matombstone vanhu vanorambidzwa kuungana zvakarasitika. Saka tinoti icho chitanho chakanaka chekuti vanhu vanzi vakwanise kudi kuviga. Asi patinoti panoda kuti pazoitwa chakakosha ndechekuti pave nechokwadi inonzi truth telling. Kuvika hakuzina hakuzikochete kunda kuitwa. Tutanga tazira kuti wana wakafane hii waka ulewa nani chii chakaitika waka ulewa hirwe chii chii atika hiyo tisa zokurele futi mnera mangwana mwere zao ziri kupi ziri kujirei mwana ronda mau mwene development boom ya kaitika ya resina kuitwa nini ya kuti wana ngare panguwa hii kupoka na wana wachi ulewa ni urume nje uye kuti kuti sasa zorami kuchitika shikari mnjika medu kawa pangaba kazi ya ima institutions kuti mainstreams asave anenge achiraniwa nemauto kuti mainstreams ave ari independent kuti asave nemapata anenge akarerekera kuti mainstreams ave ari strong vanhu vavimbi nemainstitutions. So nyaya fomu yakanaka chokwadi chakanaka vanhu ngavaveri vachitya vachiremekedza bumiro remutemo wavo.
Tiri kuona kuti vaMnangagwa vave nenguva vachigara vachisangana vachitaura nenyaya yeguku rahundi. Semaonero enyu zvinoreve izvi?
PakaMnangagwa vanga vari pakati penyaya yeguku rahundi pakaitika ground wanga vari minister of defense handiti saka handifunga kuti ivo pacho zvauvoga vakatanga kusangana nevanhu vanhanga zvitambire nekuti vanhu vazhinji vanenge vachitya kutaura zvakaitika saka nokudaro ndosatora nyaya yemperazi vamunangagwa vaedzawo vaenda pane rimwe danho kudarika president Mugabe kuti vaedza kutanga kutaura asi chinodiwa ndechekuti ngavasiye nyaya iyi inyatsoitwa neemperazi vape emperazi masimba neimari yekutiite basa inaka zvakachena zvisave nyaya dzekutsvaga mavhoti asi ive nyaya yekugadzirisa nekuti kune vanhu vakafa kune mhuri dzakashaya kune mhuri dzakashaya vanoriritira uye nezimbabwe izvozvo pari zvino yakangotsemurwa nepakati nekuti vanotaura chindevere nevanotaura chishona nenyaya yekukura hundi saka nyaya iyo inofanira kugadzirwa zvomene kwete kuti vanhu vangosangana sevachiita havo politics politics dzakanaka asi dai vaendesa nyaya yekuumba nyika mberi tinofunga zvisingabudiri pachena
mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vachitaura vari parunhare vari muHarare vanhu vakawanda vava kuona zviri nani kuenda kudombaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 munzvimbo dzinobhadhariswa mari sezvo vasiri kubatsirwa munzvimbo dzinobayiwa vanhu nhomba pasina muripo Godfrey Mutimba anotiudza zviri kuitika kumasvingo
Mumwe mugari womumusha werujeko vanoledge matumba vati vakandobaiwa nhomba kuchipatara chiri chehurumende nekuti vakapedza masvondo maviri vachienda kunomirira mumutsetse asi vachitadza kubayiwa sezvo zvipatara zvehurumende zviri kubaya vanhu vashoma pazuva
ya ini ndakatozondovaccinatwa kumaprivate clinic ndiwemwe kunge ndaita masvondo maviri nda kundobayiwa kuclinic yekanzuro kurujeko asi ndasingakwanisi kuti ndiaccesse mushonga nonhawo kuti vanhu vanga vakawandisa uye vanobaya vanhu 50 pazuva
vamatumba vati kuzvipatara zvisiri zvehurumende hakuna mitsetse uye vanhu vanobhadhariswa mari inosvika madhora maviri ekuamerica iyo yakatarwa nehurumende mumwe mugari vajohanisjohan avo vati vakabayiwa muchipatara chakazvimiririra vati kunyange zvachibhadhariswa mari yacho ishoma uye haupedzi nguva yakareba wakamirira kubayiwa
kuzvibhadhara zvehurumende kune dambudziko kuti ndezvamahara saka chinhu chamahara unofanirwa kuti uchishandira somunhu uri kushandira mahara nokuti havai kushandiri nenguva yaunoda vanhu vacho vakawandisa ivo vanhu vacho vanobaya vacho vanoti vavashoma zvototi dei zvaibvira vatowedzera manpower yavo
mutauriri wezimbabwe national family planning council mumasvingo vaedhe chikosi vati vanhu vazhinji vari kuuya kuzobayiwa nesangano ravo senzira yekutisa mitsetse kuzvipatara zvehurumende
vanhu vari kuuya neuwandu hwavo nekuti kwedu hakuna matiyo akawanda tiri kubaya vanhu vakati wandei pazuva kubetsera hurumende kuti tiishuve kuvesa vadzivirirwa kudziva mutengo iyi
chimwe chipatara chakazvimirira chesimas chiri kubayawo vanhu mumasvingo asi chinobaya nhengo dzacho dziri pachirongwa chekurapiwa chemedical aid mumwe mushandi ataura nestudio 7 pasimas aramba kudomwa zita rake nekuti haabvumi kutaura nevatori venhau ati nhengo dzavo zhinji dziri kubayiwa nyore dzisingambobhadhariswi muridzi wemakurira private hospital dr phineas makurira vati zvipatara zvakazvimirira zviri kubetsera hurumende chaizvo kutapudza uwandu vanhu vanobayiwa nhomba vachiti chipatara chavo chiri kutangawo kubaya vanhu nhomba svondo rinouya
hurumende yakazotibvumidza kuti isu vemumaprivate tiite basa irori so we expect kuti tinotanga vhiki rinouya
mutauriri wecovid-19 task force mumasvingo varogers irimai vati hurumende inotenda nekubatsirwa kwairi kuitwa nezvipatara zvakazvimiririra uye inokudzira vanhu kuti vaende ikoko senzira yekutapudza uwandu kuzvipatara zvehurumende
tavainkluda mafarmacies tikaincludawo mamwe maprivate players kune maprivate clinics maprivate hospitals akapindawo muchirongwa icho chichi kucomplimenta government effort tiri kuona riri danho rakananga iroro izvo nenyaya yekuti vanhu vaakuda kubayiwa nhomba wawandisa macenders
nyanzvi mune zveutano dziri kukurudzira hurumende kuwedzera nzvimbo dzinobayiwa vanhu nhomba pamwe nekutenga nhomba dzakawanda nezuro vanhu makumi maviri nevaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvina nemazana maviri nemakumi maviri 4220 vanhu mazana matatu nemakumi masere nevatanhatu 386 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvana nemakumi maviri nezviviri nemazana maviri nemakumi masere nevasere 122,288 vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nechimwe nemazana manomwe nemakumi maviri nemapfumbamwe 2,271,729 mabai wanomba yepiri wawe milioni imwe chete neziuru mazana mana ne makumi maviri nezvino mwe ne mazana makumi mashanu ne vapfumbamwe 1,427,150. Hurumende ine urongo wekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa denda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mpimba.
Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo, kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato kana kuti party agents pamwe nevanoongorora sarudzo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekudzoka kubva kunoongorora sarudzo dzekuZambia, mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo reelection resource center vaSolomon Bobosibunu vati kuchengetedzwa kwemavhoti kwagara kuchiitwa nevemapato pamwe nemasangano anoongorora sarudzo akaita seravo. Asi vaBobosibunu vati musiyano wavepo parizvino ndewekuti kurudziro iripo ndeyekuti munhu wese anenge avhota amirire kuverengwa kwemavhoti.
Tinofunga chatiri kunzwa kazhinji chichitaurwa muchirungu, vanhu vachiti defend your vote, stay defend your vote all the time. Inyaya yakangofanana nenyaya yatagara tinongoita makore ese. Asi kurudziro iripo panguva ino ndeyekuti munhu wese ngaamirire aone kuti zviri kufamba sei, basa racho rafamba zvakanaka here.
vaBobosibunu vati kuvimba nekutarisirwa vhoti nevanoongorora sarudzo vakamirira mapato ezvematongerwo enyika zvinonetsa, nekuti dzimwe nguva vanenge vasiri panzvimbo dzekuvhotera dzose. vaBobosibunu vati chakakosha kutora umbo hwezvabuda musarudzo panzvimbo panenge pavhotera munhu.
Nekuti dzimweni dzenguva vemapato ezvematongerwo enyika vanenge vasina vamiririri vavo panzvimbo idzodzo. Asi muridzi wevhoti ndiwe mapato ezvematongerwo enyika, vanhu varida kungosarudzwa. Saka kureva kuti zvave kwatiri isusu sevagari vemunyika kuti tichengetedze vhoti yedu igone kuzoverengwa iriyo sezvayabva iri patavhotera kana kuti pandavhotera panguva yandinenge ndavhota.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makone vatiwo nzira dzekuchengetedza vhoti dzinogona kuitwa nevanhuwo zvavo vanenge vavhota vanofanirwa kuona kuti zvabuda panzvimbo yavavhotera ndizvo here zvaendeswa kumusoro kucommand center.
Ordinary people vanenge vane mainterest yekuona kuti vhoti yake yasvika kapi, yakaunda kusvika papi. Ndiwo vhoti mavhoti averengwa papolling station
mutauro weMDCT vaWitness Dube vati bato ravo rine urongwa hwekushandisa nhengo dzaro dzinogara munzvimbo dzinenge dzichivhoterwa kuchengetedza mavhoti.
Saka isusu sebato tiri kutarisira kuti kana takuenda kumaelections tichambenge tine strategy inoti iyo maelection agent edu achabatisana nevanhu kana kuti nhengo dzepati yedu, but vachigonawo kuti vataurirane nevamwe vanenge vari munharaunda iyoyo iri kuitwa maelections.
Mutauriri weZimbabwe Election Commission vakwani moyo vanoti kuchengetedza vhoti pamutemo munyika kunoitwa nevanenge vabvumirwa nebazi ravo, kwete munhu wese, sezvo paine mutemo wekuti munhu akavhota anoenda kure kunosvika mamita mazana matatu kubva panenge pachivhoterwa. Vamoyo vanoti vanhu vari kutaura nezvekuchengetedzwa kwevhoti vanhu vari kuda kukonzera mhirizhonga pasarudzo.
No, you can know food in our context in Zimbabwe. What happens is that when you vote, yes, you cannot be within 300 meters from the polling station. So what it means is that when you vote and go away.
Achivhumirwe nemutemo muZimbabwe nekuti kana wavhota unofanirwa kuenda mamita 300 kubva pari kuvhoterwa. Zvazvinoreva ndezvekuti kana wavhota unofanirwa kubva waenda.
Asi vaMakone vati hapana chinotadzisa kuti munhu avhota adzoke panenge pave kuverengwa mavhoti.
100 meters ino apply
Nyaya kuchengeteza voti ya mutirizwa nekuda kwesarudzo dzakaitwa kuZambia yakonzeresa mutauro munyika vakawanda vachiti ndizvo chete zvinoita kuti sarudzo dzisabirwe. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti vanhu 16 vakaurayiwa nezuro mukurwiswa kwakaitika kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweNiger. Dunhu iri riri kurwiswa nechikwata chinopfurukidza mwero chiri chechitendero chechiIslam. Varume vasiri kuzivikanwa kuti ndevanani vakapfura vanhu vainamata mumusha weTeim mudunhu reTirabelli. Dutumupengo retropical storm Henry riri kutarisirwa kuvhiringa zvakanyanya dunhu reNorth Carolina uye richange riine mvura pamwe nemhepo yakasimba. Dutumupengo iri rinonzi riri kufamba zvakanyanya zvekudarika makiromita 110 paawa imwe chete. Sangano reNational Hurricane Center rinoti dutumupengo iri richarova zvakasimba nzvimbo dzinobva muNorth Carolina kusvika kudunhu reMassachusetts. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo. Nhasi ndaita hurukuro negurukoto rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, kana kuti Shadow Minister of Labour muMDCT Amai Paulina Mupariwa.
Ndinoda kuti ndinofara uye ndinotenda President Douglas Monzora neutungamiri kungondikoshesawo kungondiona kuti ndinokwanisa kufana ubata ndakamirira gurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu, nekuti donzvo randinaro indinongotarisa ndikatarisa chiso chemunhu ndinoona kuti ndo panofanirwa kunge paine upenyu hwevanhu. Saka ndinonzwa kufara uye ndinoda kutenda President wangu Senegal Douglas Monzora nekundipa kundiremekedza nekundipa chiga chekuti ndimiririre vashandi.
Makashanda kwenguva yakareba musangano revashandi, ndezvipi zvinhu zvamunoona sezvipengaidzo zvakatarisana nevashandi pari zvino muZimbabwe?
Ndinoda kuti ndofunga kuti mararamiro ari kuita vashandi pari zvino netingangoti gore rino gore rapera zvese, mukatarisa totanga neicho chirwere checovid-19 vashandi havasi kukwanisa kuenda kumabasa zvakakwana. Vashandi havasi kukwanisa kuwana donzvo rekuti iko kunonzi kutestiwa, iko kunonzi kubayiwa. Haisi nyore kuchizonowana kubayiwa nekutestiwa kwacho zvinotinesei, yatinoti access pachirungu. Number 2 inyaya yekuti idzo mari dzacho dzinotambirwa nevashandi hatichatenga chunhu, nekuda kwokuti munyika maakushandiswa mari dzakangoti wadei, iwo madhora yando aungoshanda. Munhu wese ari kutengesa chero chinhu mustreet anokutaurira mari yemadhora. Saka kureva kuti dambudziko riripo nderekuti ivo vashandi vacho vanenge vasina mari yacho yemadhora. Chechipiri ndechekuti iyo mari yacho yavanotambira haitokwani kuti kana kuti kuri kuda kuchinja pamusika mutema kuti izoita madhora, haitomboripo mari yacho iyoyo. Yatinoti mari zhinji dzinotambirwa nevashandi dziri pasi peyatinoti poverty tatam line. Tikatarisa kuti mumwe ichero munhu akaenda musupamaketi kunotenga zvinhu, kana munhu achitambira 1000 ingave 3000, hapana zvinhu zvaanenge atenga, anongoona ngotenga 3-4 items. Ko kana ndatenga nemari iyoyo zvikuti mangwana ndinozokwira vanokwira neibhasi vachienda kumabasa, mamitero edzimba vanobhadhara nei, magetsi vanotenga nei, zvinongowanikwa zviri zvinhu zvakaomarara. Matambudziko mamwe acho ari kuwanika ndeyekuti munoona zvakare pane nyaya tinoti tangowandidai ya sexual harassment pamabasa yatowanda zvakanyanya, nekuti tumabasa twacho tokuwanika zvekwemakambaniwo mamwe anenge ari madikaya kuti munhu anenge ari wekambani pake akauya munhu akanga achida kutsvaga basa anowanika akutombotanga anzi tangawandida kuti ndikwanise kuti ndikutore pabasa kuti uipe mushandi wepo. Chekupedzisira chiripo ndechekuti nhaurirano dzinoitwa dzatinoti dzetripartite negotiating forum hadzisi kukwanisa kubudisa chivimbiso chekuti vashandi vange vaine kakuvimba, kana kuti yatinoti trust pachirungu, kuti kana tichinge vataurirana pawanikwe kuti zvatabvumirana ndozviri kuenda kunoitwa. Parungora papachingo taulida na wapasi na yatu noti implementation ya shini shwapumida. Chinoa suno so kondilesa kuti muma industry maunosha anduwa ni muma basa macho munosha anduwa imumu. Kuno anika kwa ni macha muziku ikuti ni kuti sha taulwa sha endwa kuno taulwa nasho. Asuna kwa nisa kuti shukudiriza asuna kushika kumagumu kana kumpendero. Kukuti wanu mapendere ane kutawura kuti wanu wakwanise kuwa na kana hili mari kana shulishipati iso ne shishandi iso anza zingawe zimbea kutu manani mani itali benefitaya ashikwani sike iso sunu kuti wani kwasina kushika kumapendere kwenyaya saka jimwezi jimwezi inu shini matambu ziko kuti ya tino ti TNF Tripartite Negotiating Forum chamber eno ti washandi washandirwi ne wamiriri wakwanise kunge wachuwana kutawirana yuko shinu shika kumapendere kwenyaya
taka tarisa basa ramuriki itairi imise mudzimai matambudziko aya muri kutauraya anobatawo zvakadii vanhukadzi muZimbabwe
ngatikana tichisotaudziko ukaona dambudziko richinzerudzika rikutambudza vanhu zvinotozoti iwaya matambudziko anotambudzika anotambudza madzimai vanobva vatonyanya zvinoti tinotoita two times matambudziko nekuti munobva matarisana kuti kudzimba kwacho kunenge kusina chekutya kudzimba kwacho mari yacho inenge isa kudzimba kwacho takuti kune inonzi domestic violence iyai nekuti chekutya kana kusina mirishonga ipere mudzimba kana mari isingakwani chekutenga chouviri zvinoreva kuti munhukadzi haakwanise kuwana zvaanokwanisa kunge achipiwa semunhu watinoti mudzimai aripo pakuti achengetiwe kana ari kumba mari kana isingakwani zvinoreva kuti bopoto nemvunga bopoto nekukonana mudzimba kunoramba kwavepo nguva ino yakaomera munhukadzi kupfuura mumwe munhu wose apa ndobva ndabata nevakaremara kuti tine vanhu vanorarama neurema munyika vanhu ivavo upenyu hwavo hunobva hwatonyanya kuoma nekuti patinoti kupambara nekutsvaga kana iri nguva iyi yatinoti yecovid ino zvakaoma zvinobva zvavaomerawo naivavo
imi muri shadow minister muchange muchishanda sei nehurumende mukugadzirisa matambudziko amuri kutaurai
chekutanga ndechekuti handina kumbogara ndamboregedza kuramba nichitaura nyaya dzevashandi kana mudare reparamendi ndere kuti ticharamba tichipa kurudziro yekuti yatinoti tripartite negotiating forum ngaitaure zvino zvinooneka zvinobatika zvinobva zvati vanosenzerwa vatinoti maemployers vashandi vanoshanda vatinoti maworkers nevanomiririra vakwanise kunge vachivimba nekuti zvinenge zvataurwa imomo zvinonoitwa nevese vanhu ava yatinoti commitment to implement zvapfuma chechipiri ndechekuti mishonga yecovid nepanotestiwa covid zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa nyore kuitira kuti ava vanoenda kumabasa vakwanise kuzviwana nekukasira zvifambiso zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa kuitira kuti vashandi vawane chekufambisa touviri yatinoti mari yacho inofanirwa kunge ichikwanisa kunge ichizobhadhara chekufambisa vashandi vanofanirwa kuwana yatinoti living wage ndosaka paenda batabata kuti mari yacho haitokwani kutenga nokuti kare taiti mari my pay does not take me home saka nazvino ndozvaichitongori nokuti mari kana idzo saka tichaita zvakanyanya yatinoti dialogue yakanyanya naminista vehurumende vanomirira zvavashandi nevekomishen yepublic service kuti maconditions of service evashandi ave abirwa vawanise zvokushandisa kana zvikwereti zvemota zvikwereti zvokutenga dzimba kana kungovakirwa dzimba vopiwa atinoti mabhonzi ekumabhenga aya kuti panozobuda munhu iyeye kubasa akwanisika achingowanawo yatinoti a roof over their head
avo vanga vari gurukota rezvavashandi nekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti shadow minister of labour muMDCT amai Paulina Mupariwa vachitaura vari parunhare muchirongwa chino chamapiwa neni Ray Choto ndakamirira mumwe wangu Marvelous Musvakanyauye iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuunzirai chirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tatiregai timboteera mhuri yevashona iri muKenya iyo takambokurukura nezvayo mwedzi yadarika mushure mekunge hurumende yeKenya yatanga kuvapa magwaro ekuti vange vari zvizvarwa zvenyika iyi. Musakanganwa kuti muri kana rudzi rwevashona urwu rwakabva kuZimbabwe kare kare kumakore angadarika makumi mashanu apfuura. Asi muKenya vanga vasiri kucherechedzwa sezvizvarwa zvenyika iyi, asi hurumende iripo iye zvino yakashandura zvinezvi, yakatanga kuvacherechedza serumwe rudzi rwezvizvarwa zveKenya. Tabata mumwe vakuru vemhuri yevashona vaOliver Muregerera.
Haizvinezvi ndodaira kuti danho rakazotorwa rekupedzisira. Zvakaitika kuti vanhu vachipuwa zvitupa, haizvinezvi vanhu vese vane zvitupa. Kana munhu nemunhu pachake changosarira ndechekuti kana achida kutora pasipoti anongotora. Iye zvinoizvi kana zvokuti munhu atange kuitawo bhizimisi rake zvingangokwanisika nekuti vanhu iye zvinoizvi vasununguka chaizvo. Chinhu chikuru chikutifadza ndechekuti izvo vana vasimba chaizvo kuenda kuzvikoro ende vana vari kumbasa zvinofadza chaizvo.
Kuwaniswa kwamaita zvitupa kunorerutsa zvakadii nyaya dzemagariro enyu? Nokuti tainzwa muchichema kuti mune muchisarurwa nenyaya yekuti hamuoneke sevanhu vemuKenya. Zvashandura zvakadii magariro enyu?
Izvinoizvi ndinodaira kuti zvasha magariro edu kana kuti upenyu hwedu nekuda kwokuti pane rubatsiro rwaidiswa nehurumende rwafanana nemabhasarizi ekuti vana vadzidze nemari dzaipiwa vanhu vavanhu vakuru. Zvanga zvisingakwanisiki izvozvo kuti zviitike nepamusana pekuti munhu kana usina chitupa hauna mabatsirwo aunoitwa. Zvino iye zvinoizvi zvava nemukana wakanaka wokuti zvinhu zvese izvozvo zvaakukwanisika kuitika. Chechipiri, vana taakukwanisa kumiririra vana zvakanaka kuti mwana adzidze dzidzo yake isapedze. Tinodaira kuti zvava kufadza paupenyu nekuti upenyu hwachinja chaizvo.
Iye zvino vanhu vese vakapiwa here magwaro uye vakawana here zvitupa vese?
Haiye zvino vanhu vese vakawana zvitupa. Iye zvino hatidairi kuti pachine problemu yatiinayo. Ndodaira kuti hurumende yakameka shuwa kuti munhu nemunhu ava nechitupa chake mumaoko. Kana musi uno uno ndodaira kuti kwakanga kuine seremoni yakanga iripo yekutambiswa zvitupa iri yakamiririrwa naminister of interior. Ndiye akamiririra kuti vanhu vape vanhu zvitupa. Rakava zuva rakaswera vanhu vese vari ikoko vachitambira zvitupa. Wanga uri musi wa28 mwedzi wapera. Tine tariro huru yekuti upenyu hwedu huchatinakira kana iye zvino chakwanisawo kuti tizwire mire nekuitawo zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuvaka upenyu hwedu zvinofanana nekuti kana kukwanisa kupachesawo nzvimbo dzekugara, kutenga nzvimbo dzekugara nekukwanisa kuvhurawo mabhizimisi atinokwanisa kuita.
Vakawanda vanoshamisika vamuregerera kuti patinotaura nemi pachirongwa mune muchidedemura rurimi rwaamai. Muri kudzidzisawo here vana venyu rurimi rwo rweshona rwekuZimbabwe?
Rurimi rwedu rweZimbabwe haruna kukwanisika kuti rupere pavana vedu. Vana vedu vari kutaura zvakanaka rurimi rwedu rweZimbabwe vese. Hakuna munhu akarasa rurimi rwaamai. Ndodaira kuti ndochinhu chinofadza ichocho. Kana dai kuri kuti ari mwana munokwanisa kukurukura naye kusingatombozivi kuti akaberekerwa kuno anenge achingotaura rurimi rwe.
Totarisawo denda recovid-19 vamuregerera. Mati mawaniswa here mukana wekubayiwa nhomba yekudzivirira denda iri?
Tanga tisati taakubayiwa nekuti vanga vachiti vanhu vanofanirwa kubayiwa vanhu vanenge vaine zvitupa. Saka naiye zvinoizvi takatofonerwa tichitsanangurirwa tichinzi pari kuuya madoctors vanofanirwa kuti vauye vazobaya vanhu vedu.
Ndinotenda zvikuru vamuregerera tumakorokoto.
Aiwa tatese.
Manga makateerera kuna vaOliver Muregerera, vanove mumwe wevakuru vemhuri yevashona vagere muKenya, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ataura pamusoro pemusangano waitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemadzishe pamusoro penyaya yeguku rahundi. Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo, kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato. Chirwere checovid-19 choramba chichinetsa munyika. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Murare zvakanaka vateereri vestudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rachel To, ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.